Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 19/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano ravana chiremba rinoti dzimwe nengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nebhonasi. Vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muHarare neZuro. Varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rekushaya mbeu nefertilizer. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vanachiremba muzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina zvekare kuwana mihoro yemwedzi wambudzi pamwe chete nemari dzemabhonasi dzinonzi dzakatanga kupiwa vamwe vashandi vehurumende. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri Dr. Tawanda Zvakada vanoti kusatambiriswa kwavana chiremba vari pakuramwa mabasa uku kwasvitsa mwedzi miviri vasina mihoro. Izvo zviri kuomesera vana chiremba vakawanda nemhuri dzavo. Dr. Zvakada vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sangano ravo rakatoisa chikumbiro kunhengo dzakakwanisa kuwana mihoro wemwedzi uno pamwe nemabhonasi kuti dzibatsirewo nemari nhengo dzisina kuwana mihoro.
Vana chiremba vaisaenda kumabasa havana kuwana muhoro wavo yemwedzi waNovhemba. Vato yemwedzi yechipiri vana chiremba vasina mari, vasina kutambira, ndiyo manera zvakaita.
Saka zviri kuita kuti vararame sei kana mati wamwedzi wechipiri?
Vana chiremba vari kungoraramawo semamwe macitizens emunyika yeZimbabwe vasina mabasa, vari kutongokiyakiyawo vachitsvaga chouviri kuti vange vari kurarama.
Pane matanho amuri kuitawo here ekuti munge muchigara pasi nehurumende kuzeya nyaya idzodzi dzekusaenda kumabasa kwavana chiremba?
Isu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association takataura tikati tiri kuzotaura nemunhu wese anenge achishuvira kutaura nesu panyaya yekugadzirisa dambudziko riri pakati pedu. Hatina kumira kutaura nemakurukota ehurumende naminista wedu, takatosangana kanokwanaita katatu tingoonesana nyaya idzi. Takapedzisira kusangana musi wechishanu apo taikurukura nenyaya idzi. Takaita mawazo akawanda fani 8,000 kazwasira isusu hatinotiwo maminimum demands edu atakatarisira kuti vana chiremba vange vachikwanisa kudzokera kubasa. Vakatiwo vachazenge vachatora kune mamwe mabato avo ehurumende anosanganisira treasury nekumaattorney general kuti zvinge zvichigadzirisa. Saka vakatiwo vachazodzoka kwatiri, takangomirira kunzwa kwavari kuti taapata. Hatina kumbobvira takamira kutaurirana nemakurukota kana nani zvake anenge achida kutaura nesu.
Saka pari zvino vana chiremba vangani vamiswa mabasa mushure mekuenda kumahearing?
Nhamba chaiyo hatisati taiwana nekuti tinodaira kuti mahearing ari kuitwa nehealth service board, asi sekungoburiswa kwavakaita vhiki rapfuura iro vachiti vanoda kudzinga machiremba anokwana kuitaiwo 500 pa 1,600 machiremba ari munyika yeZimbabwe. Saka ndokungonzwawo kwatakaita, asi kuti tinyatsoziva kuti vadzinga vangani pazuva ranhasi nekuti vacharamba vachidzinga kusvika pasi zvine zvakutodaiwo veHSD variwo vanopindura.
Tiri kunzwawo kuti sesangano muri kukurudzirawo kuti vana chiremba vanenge vakawana mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi avo mwedzi uno vabatsirewo vamwe vasina kuwana mihoro. Mungajekesa kuti zvakamira sei ipapo?
Tiri kuti isu kune avo machiremba anga ari kuenda kubasa akawana mihoro yavo, sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association tiri kuita yatinoti iyo crowdfunding kuti tinge tibatsirawo vamwe vedu vasina kuwana mapei kwemwedzi miviri yapfuura iyo. Saka tirikungoti vanokwanisa vanonga vachidonata kunyanya kune machiremba edu vari muprofession anonga achikwanisa kubatsirawo angave chiremba waanoziva kana waasingazive kuti tingokwanisa kunge tiri kuwanawo chekudya pamwedzi miviri yapfuura iyi sezvo asina kuwana mapei avo. Crowdfunding iri kuitwa, iri kuita isusu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kunyangwa zvimvura yaturuka, varimi vakawanda vakasangana nedambudziko guru rekushaya mbeu nefertilizer sezvo zviri kudhura uye zvirongwa zvehurumende zvakaita secommand agriculture zviri kuda kuti vatanga vaende kumabhanga. Muguzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Mvura yaturuka akatinonoke hayo taitina pamwe chaturuka pakati nekupera kwakutobva kaina yazoturuka pakati panovhemba zvino hazvina kutaka hazvo shuwa shuwa yaturuka chaizvo zvakasimba. Inotifadza mvura izvi, asi sefirimi gore rino zvakada kuti omerei gadziro yemari tiwane maitenge mainput mari chai chaiyo varimi zvakatiomei. Chirongwa chaiita kuti makore matatu apfuura varimi makwanise varimi vakuru vazhinji vakwanise kurima secommand agriculture kana kuti semaspecial program emaize and soyabeans newheat chakazopiwa ndikine mekuti commandisi changa chibateka zvino rwendo runo chakaindirwa maitiro acho chichidza mabhengi ndo chipinda aite ape varimi mari kana kuti mavhocha ekuti vanowana mainput. Zvadaro izvo varimi vedu muno kutaura chokwadi ukama hwavo nemabhenga hauna kumira zvakanaka.
Ko, chii chiri kunetsa pakuenda kumabhenga apa?
Maprogramu akafanana naiwaya akamboitwa makore apfuura ayo tichitanga 2019 kusvika 2012 varimi vakawanda vakasara vatsva vakasara vachichema nemabhengi iwaya, saka ukama hwaunonyatsomira mushe asi ndo nzira yakundifambwe nayo. Zvakatinonoka hazvo kugadziriswa kuti zvichiitika, asi varimi vaakuendawo kumabhengi ikoko akatarwa acho akapinda muzvirongwa vaakuendawo vachiosaina pepa, asi nyaya yekuwana mainput acho hatikorai kunonoka nekutitarisa nemawandiro aita mvura.
Ko, kutengawo mbeu zvakamira sei nefotereza iwo mwaka uno?
Vauchiki vembeu nevagadzi vefotereza vari kutiudza isusu kuti vane zvakakwana mumasoro mavo, asi vatinyanyotirasa kuti vanogara vaine zvakakwana nevembeu vofetera dzaka vanotaura zvavo kuti gore negore vanoti yakakwana asi tozoona ichizoshota. Zvino izvozvizvi mitengo yazvo patikaregera kushandisa mari yekunze takushandisa yedu yemuno, vembeu nepotereza ava nemishonga yacho yatoshandisa kurima muminda iyi vari kuramba vachingotora marets vari kuramba vakamaintaina mapurize avo ekumahus neinterbank. Interbank ikangoti kwirei ivo zvavozopirawo. Saka kumurimi manje asiri kuwana mari ikuenderana neinterbank yacho pazvinhu zvaaritengesa, ari kuwanikwa achiona mari shoma yekuti achiotenga fotereza nembeu. Murimi azhama because inonzwa yakutaurwa kuti fotereza yakuma $500 pasaga. Mbeu dzimwe dzakuma over 1000 pambeu ino iyo vakupinda pahekta imwe chete masiga chacho anotyisa. Saka pakadzipa varimi papa pakadzipa chaizvo chaizvo.
Mutungamiriri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Kunaya kwakaita mvura muHarare nezuro kwakapa kuti vanhu vaviri varasikirwe neupenyu kumbare mushure mekunge motikari yavo yadonherwa nemuti. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo mumwe mwana aidzidza paKomba Primary School kuLupane akayeredzwawo nemvura akafa. Bazi rezvemamiriro ekunze riri kutarisira kuti mvura iyi ichapararira kunzvimbo dzakawanda. Miti mizhinji yakadonha muHarare nezuro uye dzimba dzakawanda dzakazara mvura muHarare. Mumwe kanzura weHarare West vaDenford Ngadziore vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nhasi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasanganiswa nemvura idzi.
Nzvimbo dzinosanganisira Westly, Matidoda, Linanapfat inzvimbo dziri muWestly muward mandotungamira sakanzera, inzvimbo dzaAfrica chose nemafloods kunyanya nzvimbo iri pamanyuni stands ari padhuze paHenry Richard pana Blower Road apo pakona Blower Road nakona Tinwood Drive. So kwaita mafloods akaipisa chose. So na8 o'clock nhasi uno ndichaendapo ndondoongorora kuti zvakamira sei ndine macouncil officials. After ipapo macouncil officials they should make sure that vaita attend kudambudziko iroro kuti ringe richigadziriswa.
Saka vane matambudziko vanokuona ipapi chaizvo?
Vane matambudziko vose vanondiona padistrict office vamebrain. Vanosvika ipapo vachiona DO, acting DO anozi Maigambiza. Maigambiza ndo acting DO pane zvino. DO yedu vakaenda mustard list. So acting DO vanobatika paWhatsApp 0712-632-041. Anonzi Miss Gambiza ndo 8DO. Inini vandibata pa 0773-010-371. 0773-010-371. Inamba yakufona yekuWhatsApp 071-0785-918-125. 0785-918-125 ndiye WhatsApp. So kwa kushungo na 8 ziko chaya nitange nda kutenda nzimbo idzodzo chasanga na marezi nivarizi kwa Musasa kuWestly kutu ongore nivo dzose dzasa ni maflans kutu wani damu ziko tala gabzirwa nanzo kutu ni mama area kutu na wana wawiri wafa. So damu ziko kutu iso juwe tala gabzirwa se community. So dariti hafe ide kufake wani
asi ichi njirunya nyo konzi rama tambu ziko haya vamwekawa ni nivaru kuti makanzuru haru kutu woka vanu wake kune dzimwe nzimbo dzinenge dzichichengetwa mvura.
Yeah, chokutanga ndechekuti izvo according nemaflads aitika kuarea hapana chine chekuita nekuvakwa kune nzvimbo dzisikabvumidzwi. Asi maonere andanzwa aitika ndekuti izvo pane mamwe mablockage emadrainage system ari kuitika nevaya vanorasa marara mumadrainage system nevaya vanorima side memugwagwa vachivhara drainage system. Zvakare kune previous council yaingopa maland developer kuti vadevelope land asi votadza kuzopesa basa riya. Zvotadza kuti council izo yaigadzira madrainage system. So kuri kuma areas akafanana neNanapark haitori ina madrainage system kuti mvura ifambe napo. So idambudziko iroro, but again council haikwanisi kuuya kugadzira dambudziko iroro kuti ise madrainage system vakati vapedzera nadevelope bundoma requirement anodiwa pamutemo wekanzuro nadevelope. So ndomatambudziko mamwe anenge achionekwa. So izvi takazoita mutemo takuita kuti any developer anodevelopa land afanira kutanga adzadzisa maroad first oisa madrainage system first before anything else. So that vanhu vachinge vazobhenefita kuwana pokugara haazotizi vanhu vaosara vachizoita maflan.
Mumwe kanzura weHarare West vaDenford Ngadziore vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mapurisa varambidza mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa kuti vataure kuvanhu mangwana. Vachamisa vange vachitarisira kupa mashoko avo eHope for the Nation vari paAfrica Unity Square mangwana. Mujeli News Mekare, kanzuru ya Gutare Harare inoti iri kuongorora kuti haina kurasikirwa nemamiriyoni mazhinji here mumakore maviri apfuura zvichitevera kutengeswa zvisiri pamutemo kwemastend kuvashandi vayo. MuNewsday, Ishe Nhlanhla yamangwe ndiweni ventava dzinduna vanoti vari kuenda kumataro edzimhosva kuti vadzorerwe pabasa ravo sashe mushure mokumbomiswa basa. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri papfungwa dzavo.
Ini nyaya inondinetsa hino, uyu nduna uyu ari kuramba kuti sakunda ibvunzwe ane chinyi chaakavigapa. Ndiye nduna umwe uyu wokupinda nelaki kudurikidzana vachigumba. Ndiye nduna umwe uyu akati akauraya vanhu vakawanda haasi kutomboziva vanhu vacho kuti vangani. Ndiye semunduna zvakare ari kurambidza kuti mbavha dzibvunzwe. Kana mbavha dzabvunzwa oti hanzi haiwa ndiri kuti isusu tendaibita hasiri munhu anofanira kunge achicheya. Tarisai muone nyaya iri apa. Kana purezidendi kana vakangwara vazive kuti vari kukandwa pasi pebhazi nemunhu iyeyi uyu anonzi nduna, nokuti iye ndi ari kuprotekta mbavha. Varumwe zuro vaimhanya vachiti masanctions. Masanctions ari papi kana sakunda aipiwa mari? Mari yorega kushanda zvayakafanira kushanda, yobiwa. Nhasi uno makoti edu haasi kushanda nenyaya yekuti chigumba anoudzwa zvokuita, malava anoudzwa zvokuita. Uyu wesakunda anoudzwa kunzi iwe ukaba tinokuprotekta. Nyika yedu inoenda kupi? Chii chatinosiyira vana? Hama dzangu ngatibatsiranei. Apa paita dambudziko apa. President Louis Matutu, iwe youth wezano, uri papi mbavha idzi ndiwaidzitsvaga? Heads list yadzo dziri kuprotekta, uri kuti chii nazvo? Tibatsirei ipapa nokuti pakaipa.
Makaita vani wana weZimbabwe, ndinoitwa Filimon Chirekwa, ndiri kutaura ndiri pano paJoburg. Ndichipikisana nezviri kutaurwa nemuyouth uyu ari kutaura kuti tiri kumbira vasevhia vasukure kuti wangu achitimirira pane zvichemo zvedu zvatiri kuda. Aiwa, iwe wegara wataura chokwadi shamwari kuti rwendo urwu rwagara rwakarongwa kudhara, kwete kuti upiwe mashoko ekuti iwe chiita seuri kukumbira. Hatinonge takabvumirana newe izvozvo. Sevhia kasukure munhu ane kambani yeekoneti zvinozikanwa neZimbabwe yese kuti bhadhi ndo iri kushandiswa muZimbabwe inowa babasa musha Sevhia Kasukure, uyo ari kudzinga vashandi nekutadza kuvabhadhara zvakanaka. Saka tinozoenda chirudzii tichindo chemakwavari. Iwo kana wafunga izvozvo iwe usashandiswa, nekuti wapiwa mari yakukwanira. Kana kuti $30 iyoyo haigoni kufadza munhu wese wenyika yeZimbabwe. Kana Sevhia Kasukure achida kutanga achiita purezidenti weZimbabwe ari undercover, hazvina kushata. Asi ngatanga ataridza washandi wake. Kana taona kuti washandi wake waguta, tozoona kuti aiwa zvinokodzera, nokuti hakuna mwana anobarwa achitanga kuenda grade 5. Mwana anotanga kuenda kupurisiku kana kuti grade 1. Zvino grade 1 yaSevhia Kasukure toiisa pawashandi wake wari kumushandira, tikaona kuti apasa ipapo ari kuvabhadhara zvakanaka. Kana afunga kuritrenja wapa mari dzakakwanirana, tozova kuti right, havanokodzera kuti vangu vachiita baba kana kuti mudzidzisi. Zvino Sevhia Kasukure hazvigoni nekuti ane nyaya dziri kumatare.
Makadini pano pastudio 7 musi mose vashamarari vestudio 7 sine vatereri vestudio 7. Ini zita rangu ndoitwa Munoda Wafachifamba Usiku, ndiri muJohannesburg. Ndaida kuti ndipo muono wangu pane vavo vegrupu rinonzi veTyson Wabantu, kuti vanotaura kuti vechidiki vangada neni ndiri wechidiki. Asi tine bato ratinotoziva muZimbabwe rinofanira kunge richiwana rutsigiro. Saka chinoita kuti vafunge kundotora vaKasukure vatori nenhoroondo yokukonewa mukubata kwavo, chavanofunga kuti vanozovashandura chii? Tichirega kusiya bato ratakaona isusu rine vanhu vatakatoshanda navo vakatoshanda zvainzika,
izvo kunge tichishandisa mafoni sazvindezvi nokumusha kuti kunge kune mafoni nokuti zvinhu zvese zvinge zvichinasa kunaka musystem dzese dzemanetwork nemaboosters neinini zvakazviswa muZimbabwe nekumaruwa nokumaruwa zvakaitwa naiye Nelson Chamisa iye wechidiko futi kosi tinotadza kuti tiite musoro pamwe chete tese toziva kuti ngatitsigire bato iri tibude mumadhaka atiri awa nokuti ane nhoroondo inobatika Nelson Chamisa yekuti akashanda kuministry of communication akaita zvinorova zvakatosiya zvakadaro zvikandomira ipapo pazvakangosiyiwa ipapo.
Makadiko pastudio 7 apo vashamariri vese, aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa. Nhau yangu inini yakanangana nemukadzi uyu anonzi Linda Masarira. One, anofungidzira kuti vana veZimbabwe takapusa ende hationi hatifunge. Two, chaasiri kuziva kana ndikupusa here kana ndiri kuita sei. MDC haisiwe iri kutonga iZANU-PF. Zvino iye ndanga akapfoma pati yake kuti anoisana neMDC pese panongotora MDC, MDC yazvodaiso. Chaasiuza ZANU-PF ndo iri kutonga. MDC haisiyo iri kutuma masoja tovauraya vanhu. MDC haisiriye iri kutuma vanhu kuti vanhu vamwiso masuweji. Andi iye anoita anzi freedom speech iri muZimbabwe ndeipi? Iye vanhu varoti vakataura vanobva vandotorwa usiku. Saka ndambozva kuti iye ari munyika ipi chaiya chaiya ari kumbogara chaiya chaiya kuti zvinhu zvachinja? Iwo manesi achiti akakumbira mari obva adzingwa basa, asi zviri pamutemo kuti vataure kuti varoda mari dzavo, vanoenda nekubasa, havana chokudya, wobva wadzingwa mabasa. Saka uyu mukadzi uyu chaiya chaika munyika yaari anozogara chaiya chaiya ndeipi? Anofungidzira kuti isusu vane veZimbabwe takapusa tiri kuzviziva kuti pati yake yakafumwa neZANU-PF. Vari kuitei nedhailogu yavo yavanoita nechinonzi Poland chavo chavari kuita chi, kana vachiita kundava kuvaka nyika? Vakatanga rini? Nanhasi vanongodya mari dzenyika vachienda. Nyika inonzi haina mari. Uyu sikafumwa uyu anongoenda kunze kwenyika every day. Chaari kumbonatsoita chaiya chaiya zvinoo sezvo chiina ivana Linda Masarirwa ivavo.
Ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yava Donald Trump inoti kuvakwa kwemisha kuri kuitwa nevanhu vechijudha mudunhu reWest Bank hakutyori mitemo yepasi pose. Kwemakore makumi mana America yange ichiti vanhu vechijudha havafaniri kuvaka dzimba muWest Bank sezvo iri nzvimbo yainzi ingangozove bangi renyika yePalestine. Cameroon inoti iri kutyira kuti kuchave nekushomeka kwezvekudya kumaudzanyemba kwenyika paJohane Mugani weChad neNigeria, uko kune mafashani emvura ari kuparadza misha. Pari zvino mafashani aya anonzi auraya vanhu vanoita vanomwe. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi mana vakavhiringwa nemafashani aya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumazuva mana chete vanhu vapfumbamwe vakapfurwa vakafa mudunhu reCalifornia. Nemusi wechina mwana wechikoro ane makore 16 akapfura vana vechikoro vashanu akazviuraya. Nemusi wemugovera umwe murume akapfura mukadzi wake nevana vavo vatatu vakafa iye ndokuzviurayawo. Nesvondo, vanhu vana vakanga vachifara vakatarisa mutambo wenhabvu paTV vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe munhu apinda pamba pavo ndokutanga kupfura vanhu. Nezure, umwe murume akapfura vanhu vaviri panzvimbo inosiyiwa motikari pachitoro cheWalmart muguta reDuncan kuOklahoma. Murume uyu akabva azvipfurawo akafa. Mugari wekuOklahoma Tafadzwa Munjanja anoti nyaya yevanhu vanopfura vamwe yava kuda kunetsa muAmerica.
Tine matambudziko atanzwa nhasi makuseni zvichinzi kwaita bongozozo raitika rekupfurwa kwaitwa vanhu vatatu kutaundi rinonzi Duncan, Oklahoma. zipaone kwa murume aone kwa achienda pane motokari yanga ine vanhu wawiri wanga ari imomo. Saka vanhu ava vaone kwa wakapfurwa ndi wanga watofira mota imomo. Iye munhu yanga nefuti auraya vanhu ava abva azozviurayawo ipo mushure mekupedza kuuraya vanhu ava. Munhu uyu anga achizivana nevanhu vapfurwa ava. Saka yanga itori nyaya yeruvengo pakati pevanhu ava yanga iri kuita. Nekuti varidzi weWalmart vanga vachiti munhu uyu apfuura haana kumbopinda mustoro mavo kana kukonzera bongozozo mustoro, asi yanga itongori nyaya yevanhu vanga vari kunetsana pachavo.
Saka izvi hazvina kuitikira mustoro muWalmart, zvaitikira panze.
Ehe, zvinhu izvi zvaitikira panze muparking lot yepaWalmart, pamastore eWalmart ndopa zvaitikira. Muwacho aurayiwa anonzi anga ambori mushandi wepaWalmart ipapo, asi zvaitika kumuparking lot, hazvina kuitika mustoro.
Mapurisa pane chavambotaura here pamusoro penyaya iyi? Pane chavamboti pakwana here?
Nepari zvino mapurisa havana kuda kubudisa mazita ewapfurwa, nyangowo zita reapfura wacho. Saka izvozvi vachiri kuedza kukumba nyaya yacho kuti vanyatsokuona kuti zvakonzera chii kana kuti kupfuurana uku kwaitwa uku zvafamba sei.
Pane vamwe vakuvara here panyaya iyi kunze kwavava vatatu vanonzi vafa?
Hapana vamwe ba. Iyo vatatu ava ndo vega vafa nenyaya yekupfuurana kwaitika. Saka hakuna kuzoitika kushaika kwevamwe vanhu, asi yanga ingori iyo yaunoti isolated incident yegun violence.
So kuziva kwenyu hapana chizvaro vachezimbabwe chapindawo mudambudziko iri?
Hapana, notenda Mwari kutiwo hapana chizvarwa chedu chekuzimbabwe changa chiri mubongozozo iri. Nekuti tichitarisa mitemo yefuti muOklahoma, vanhu vese vese vaakungobvumirwa kufamba waine futi yavo, nyangwe iri mumaongo nyangwe iri muhomwe. Wakabva kupasa mutemo muna November muno, unobvumira chero nemumwe anenge ari kungoda kufambawo nepfuti yake. Akaibuditsa pachena achiti ai maoko kana muhomwe, asinga require kuti ave nelicense. Saka kutongofamba munzira umo tichingonamata kuti tinosvika kumba zvakanaka.
Mugari weOklahoma Tafadzwa Munjanja ari parunhare neStudio 7.
Toki birthday. Tombe uru yakabva mubure wawani, ichichisidzo chatakaita inini namai. Toki pazvinenge zvanaka usatikanganwe, mai. Topikande kukanganwe, mai. Minamato yenyu yote musatikanganwe, Toki mwanangu. Topikande kukanganwe. Kanganwa mainara pa, nine manzi vakandisa pa, kudumba zvize kuda pa, nyangwe nikanzinda pa, mai vanozvira mba, wamwana adaro vanondishuvira zvakanaka. Bye.
Choki vibes amai mai tambukano nakita zvikuru sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano ravana chiremba rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi. Vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muHarare. Varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rekushaya mbeu nefertilizer. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru, patinokupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.